zvekushandisa yuan muZimbabwe zvagara zviripo kubva mugore ra2014 apo pakaizwa yuan mubasket of currencies inosanganisira US dollar, rand, pound, euro neiyo yuan yacho. Saka zvagara zviripo tingoti izvo yuan muZimbabwe haizi haino muZimbabwe asi trade tirikutengesera zvinhu zvekunze tobhako zvakadaro kuende kuchina iye mainvestment zvosvika kuzimbabwe ari kuuya ati kuti tingaita sei kuti yuan inge ichiitawo basa rayo muZimbabwe kufanana neus dollar pamwe chete naus chete nezati weare replacing the us isono no we are saying we want to kushandisa yuan muZimbabwe pamwe chete nemakarenzi amwe aripo yese.
Saka mungati zvii zvamuri kuita pari zvino kuti muonewo kuti vanhu vanyanyawo kushandisa iyo yuan yacho?
Yuan irimo muvacuum of currency asi haizi kushandiswa. That is exactly what we are trying to do. Ingadii kuti vanhu vadii zvaite nyore kuti vaone maakarenzi anoshandisa. Saka pane zvimapahwe tipe tichikongorora tingazviita sei. Tichava nemabhenzi ekuchina acho nemabhizinesi emuno nemaexporters etobhako acho ese mainvestors acho kuti tingadini kuti zvishwa zvakanaka. That's like the rand nemarandi tiwa exporting to South Africa nebhalwa nemarandi tiwa exporting kana kuyuro kubva muyuro kuti exportawo kana kuchina kabadhwa vanhu vachi mumayuani zvinganakawo kuti zvionge zvakanaka nekuti maexpota riri pakati yezimbabwe nechina anosvika kuma1 billion.